Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ene misere nhau dzanhasi china zvita 22 2016. MDC inotungamirwa navaWelshman Ncube inoita musangano weNational Council uyo wabuda nezvisungo zvinosanganisira kubatana nemamwe mapato mukukwikwidzana nezanupf musarudzo dza 2018. Mari yonetsa kuwana muZimbabwe panguva yeveruzhinji vari kuita chipatapata kutenga zvinhu zvekushandisa pazoro rekisimusi. Mapurisa anoudzwa nedare muulawayo kuti haafanirwe kutadzisa masangano akazvimirira kucherechedza zuva reUnity Accord. Studio 7 inopenengura chibvumirano cheUnity Accord chakaitwa musi wazvita 22 1987. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, tiri kutarisa zvinodiva nevanhu sezvipo zvekisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona nekudzvanya pakanzi Like.